Mutongi wedare repamsoro, wa Christopher Dube Banda, watura mutongo wakuti wachiwenga, wadzo sere vana wawa watatu wachiripaswe makore gumina masere, kuna mzware mbaiwa, uyo wawaru kurambana nae, wachiwenga, vanzi wadzo sere vana awa mkatimima awa maviri, kuvapaturu wa mutongo uyu nedare, wachiwenga, wakatura vana awa mzware mbaiwa wari mjeri, mshure mekusungwa kwa wakaitkwa, wachipomeru wa mosho ya kudakura iwa wachiwenga, kufojira mapepe mchato na vachiwenga vari muurwere pamwe nekuburitsa kunze kwenyika zvisiri pamutemo mari inodarika milioni imwe nemazana mapfumbamwe madhora ekuAmerica. Mumutongo wavo vadhuve Banda vatiwo vachiwenga vabvumidze muzvare mbaiwa kugara pamba yavo yavaigara vachiri pamwe chete kuborodo Brook sezvakanga zvaturwa nedare, uye vati vasavatadzise kugara pamba apa. Vachiwenga vakanga vachirambidza muzvare mbaiwa kugara pamba apa, vachiti havanga gare nemunhu aida kuvauraya, uye ivo vari mufakazi pamhosva dziri kupomerwa muzvare mbaiwa. Vadhuve Banda vatiwo zvakare vachiwenga vadzosere midziyo yavakatora kubhizimusi ramuzvare mbaiwa reOrchid Gardens riri kudomboshava, vachishandisa motokari yemasoja, uye kuti vasavhiringidze zvinoitwa pabhizimisi iri. Dare rati midziyo iyi idzoswe mukati memaawa makumi maviri nemana. Mutongi wedare ati muzvare mbaiwa vadzoserwe motokari nhatu dzavakanga vatorerwa navachiwenga, uye dare rati vachiwenga vabhadhare magweta amuzvare mbaiwa panyaya iyi. Muzvare mbaiwa vanga vakamirirwa negweta ravo vataona Nyamakura, uye vachiwenga vanga vakamirirwa naadvocate Louis Uriri. VaUriri vanoti vatokwira kudare resupreme court vachipikisa mutongo wedare rehigh court, asi vaNyamakura vatiwo vachadzokera kudare kuti vanokumbira kuti zvaturwa nedare zvitevedzerwe zvisinei nedanho ratorwa navachiwenga nemagweta avo rekukwidza nyaya iyi kudare resupreme court. Zvichakadai, rimwe remagweta emuHarare vakudza ikadzere vati chinofadza pamutongo waturwa nedare rehigh court uyu ndechekuti dare rakoshesa bumbiro remuteme yenyika. Mumapepa ari pamberi pematare, vachiwenga vanoti muzvare mbaiwa vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chekusouth Africa pavaiedza kuvararamisa vachirwara vaine chinangwa chekuti vafe. Vanotiwo mudzimai wavo akaburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kusouth Africa kwakare. Pamusoro pezvo, vachiwenga vanoti muzvare mbaiwa vakafojera mapepa ekuti vachate vose ivo vachiwenga venga vari muurwere pamuchato usina kuzobudirira, asi muzvare mbaiwa vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Vachiwenga vakazokwidza nyaya yekurambana kwavo kumatare vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo mushure mekudzoka munyika muna zvita vachibva kuChina, uko kwavakazopedzera vave kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.